Ini ndini jonga kande miri, ndichiti enu imusiri na uza nasi chitatu, nyamavuvu 21, 2019. Vaimbowe mtewezeri we mtungamiri wenyika ava pelekezela mpoko, vano miskwa pamberi pedare rezi mosha muulawayo wachipomerwa mosha yekuita zvouori dare rechibvara vapa mukana wekubvisa churu chemadhora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. ZANU PF yoparura urongwa wemakomishina akasarudzwa kubva mubato iri kuti aserefete uori uri kunzi uri muzano PF uwo unonzi uri kubata bata vakuru vakuru mubato. Vatigiri veMDC muBulawayo vogara vakabatira hura mumaoko vachitya kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vateveri vemutambo wenhabvu munyika voita mafungiro akasiyana-siyana nekutambidzwa basa rehurayiridzi weMawarriors kuna Joy Antipas uyo anorayiridza chikwata cheChicken Inn muZimbabwe Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kukandirana nyoka mhenyu kuri kuitika pakati pevagere munyika nevagere kunze kwenyika kana kuti kudiaspora pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika zvisinei kuti mapurisa nemauto anenge aine zvombo mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisei WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave.